Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 21 2023. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF vopomerwa mhosva yekupisa misha yevatsigiri vebato rinopikisa reCCC kuchilonga kuchiredzi South. Asi vebato reZANU-PF mumasvingo vanoti havanei nezviri kuitika zvose zvemhirizhonga dzinonzi dziri kuitika kusanganisira munyika yose. Darere High Court rati zvakakosha kuti nyaya dzese dzine chekuita nesarudzo dzipedzwe kumatare nekukurumidza. Tichakupai zvabuda makwikwi enhabvu yemadzimai eFIFA Women's World Cup 2023 ari kuAustralia neNew Zealand. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuramba ichikwira munyika nekuda kwekuswedera kwaita sarudzo, vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF vari kupomerwa mhosva yekupisa misha miviri yevatsigiri vebato rinopikisa reCCC pamwe nekutandanisa vamwe mumisha yavo mumatunhu akasiyana-siyana munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri vebato reCCC vanoti vaSifas Magezani pamwe nava Anfiniwe Velemu vekuchilonga vamuka dzimba dzavo dzave madota mushure mekupiswa varere zvaita kuti varasikirwe nemidziyo yakawanda. VaVelemu vanoti vakapisirwa nekuti vanotsigira bato reCCC iro ravari kubatsira kutsvaga rutsigiro vachiti vakambovimbiswa svondo rapera nevamwe vavanoti ndevebato riri kutonga reZANU-PF kuti sarudzo dzichaitwa ivo vave muguva.
Ndakapisigwavo imba yangu madekwe kumapast 2 ndopakatsva imba yangu, saka mukadzi wangu akazobuda kuma half past 2 akaona imba ichitsva ndobva ndimutsa kuti hababa mwana imba yakudii, imba yakutsva. But ndakana action andakaita bhozi chero denga reimba nechii zvese zvanga zvatowira chii zvanga zvatowira mukati.
Vanoti vakatotiza pamusha pavo vachitya kuzovingwa pakati peusiku vakaurawa vachiti vanotyira mhuri yavo iyo yakasara iri pamba nemudzimai wavo. Kuchipinge, umwe mutsigiri weCCC vasame uchavasema vanoti vari kugara vachitya mushure mekutyidzirwa zuva nezuva nevatsigiri veZANU-PF vachinzi kuchauya mauto ekuMozambique kana vakasavavhotera.
Vanhu varikufamba vachivhundusirwa mudzimba nemaZANU-PF vachinzi pakada zvisirizvo tinokukuvadzai tichakuurayai. Ende pachaiva vanhu vachabva kuMozambique vachaiva zvisinasha vanhu vari muno vamusingazivi kusvika maita kwavo.
Kubhindura, mutsigiri weCCC vaEdmota Nyanyiwa vanoti vatiza musha wavo mushure mekudzingwa pavaishatira kuchipadze vachinzi vanotsigira bato reCCC.
Handisi pavatapo zvokuti nditori kusangwa ndinombozva upenyu hwangu kuti wakamira sei, because vanhu vezama vangu anongondifonera. Ndakafonwa nomumwe anonzi Tunje, ndakafonwa zvikanzi upenyu hwako hei haunombomira zvakanaka iwewe, ndoda tinoziva nditoshanda pese bhizinesi iye ane nzimbo yake yaanoshanda.
Kafana kubata chigaro chemutevedzeri wemunyori munyaya dzesarudzo muCCC, amai Ellen Shiriadienga vatenda kuti vagamuchira nyaya idzi kubata ravo vachiti zviri kuitika nyika yose asi zviri kunyanya kumatunhu anoti masvingo, Mashonaland Central, Mashonaland East pamwe nekuMidlands.
Mhirizhonga iyi iri kukonzereswa nebato reZANU-PF kuvanhu veCCC iri kuratidza pachena kuti bato iri riri kutya zvachose kuti kana kusvika kukaitika sarudzo dziri pachena munyika, apa vanhu vachipuwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda vanoziva kuti hapana chavanonhonga kana kuti pakuhwina.
Mhirizhonga iri kuwanda munyika, kunyange mutungamiri webato reZANU-PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachigara vachikurudzira runyararo munyika. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF Christopher Mutsanga kana womushandi mukuru muhofisi yezvekufambisa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugadi sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye pataenda pamhepo vangasati vapindira mubvunzo yatavatumira. Asi mutauriri weZANU-PF mudunhu remasvingo vapetuka chiwewe varamba mhosva iri kupomerwa bato ravo mudunhu remasvingo.
ZANU-PF haitsigiri mhirizhonga. ZANU-PF haiiti zvemhirizhonga. Muongororo netsvagurudzo yatakaita takaona kuti vemapato anopikisa ndivo vari mberi kukonzera mhirizhonga.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati vanga vasati vatambira nyaya dzemhirizhonga idzi muhofisi mavo.
Ndichacheka naofficer commanding province kuti kune maripota akadaro.
Asi veTCC vanoti kunyange vamhangara kumapurisa hapana chinoitwa uye dzimwe dzenguva ndivo vanopedzisira vasungwa. Mune imwewo nyaya vari kumirira bato reTCC kuchivi South vadanisa chikondere nhasi vapinda mudare rekuchiredzi vachipomerwa mhosva yekubira mutsigiri weZANU-PF vatizirai pedzisai mombe yavo kwachivi. Gweta ravachikondere vaFrank Chirairo vanoti vanzi vadzoke kudare musi watunya mavhuvhu gore rino.
Tangowirirana kuti dai musungwa atongwa achibva kumba, musungwa ndobva atopiwa masamanisi okuti adzoke kudare musi wa 2 August 2023. Painozotongwa nyaya yacho.
Vachirairo vanoti nyaya iyi haina maturo vachiti ine zvematongero enyika sezvo vachikondere vari kukwikwidza musarudzo. Hatina kukwanisa kubata gweta ravapedzisai kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
The Voice of America.
Dare reHigh Court rati zvakakosha kuti nyaya dzese dzine chekuita nesarudzo dzipedzwe kumatare nekukurumidza. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo vanga vachinzwa nyaya yakakwidzwa kudare nebato rinopikisa reMDCT richinyunyuta nekwanoti kusabatwa zvakanaka kwakaitwa nhengo dzaro makumi masere nenomwe 87 nekomishini inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission ZEC. Mutongi wedare reHigh Court vapisirai kwenda vati vatongi vematare vakabvumirana kuti vanofanirwa kupedza nyaya dzose dzine chekuita nesarudzo nechimbi chimbi. Vakuenda vati nekudaro vari kunyunyuta nevamhangarirwa munyaya iyi inovezek vachapiwa mukana wokunyora zvakaitika uye zvavasiri kugutsikana nazvo mumagwaro euchapupu kudare kana kuti affidavits pane kuti vazopa uchapupu hwavo mudare mbune vachiti zvichaita kuti vakurumidze kunzwa nyaya iyi. Vakuenda vati kana vakagutsikana nezvinenge zvanyorwa mumagwaro aya vanogona kutura mutongo wavo nekungoverenga maaffidavits aya. Gweta riri kumirira MDCT muzvinafundo Love More Maduku vatenda kuvaturi venavo kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Tabvumirana isu veMDCT varumira MDCT nemagweta eZimbabwe Electoral Commission kuti taakuchiisa umboo hwedu hwese papepa. Tingatura makuziwa kana 80 tichipa evidence. So taakunyora zvinhu zvedu papepa ne zvatinenge tichiatingati maarguments edu tomaisa nemande. Musi wa 24 veElectoral Commission vachanyora umbo wavo papepa nemaarguments avo vese papepa.
Muzvinafundo Madhuku vati zvanzi vange vaita izvi nemuvhuro unouya.
Judge paachareceiva zvinhu izvi na10 AM musi we25 ndopaanozvimatarisa ona kuti achada zvinhu here. Kana pasina zvimwe zvaari kuda andotipa judgment yedu kubva ipapo kuenda mberi.
Bato reMDCT rakakwira kumatare richinyunyuta nedanho rinoti rakatorwa neZEC rekuramba kuti ribhadhare mari dzenhengo dzaro makumi masere nenomwe pamwe chete kuti dzikwanise kunyoresa nedare renomination court. Muzvinafundo Madhuku vati zvakafamba negwara vari kutarisira kuwana mutongo kubva musi wechitatu chinouya. Vachitaurawo nevatori venhau mutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vati vave kufara kuti nyaya yava kunzwikwa nechimbi chimbi.
Tikufara kuti nyaya iyi yakunopedzwa zvechimbi chimbi chitarisa magwaro aripo. Asi chokwadi ndechekuti Zimbabwe Election Commission iri kukanganisa campaign yeMDC. Vanhu vari kuramba kuti macandidates edu apinde havazi vanhu vatiri kukwikwidzana navo vakafanana neZANU-PF kana TCC kana mamwe mapato. Zimbabwe Election Commission pachayo. Saka tiri kurwisana na referee asiri kutonga zvakanaka.
Vamonzora avo vati vari kutarisira kukunda munyaya iyi vati zviri kuitika izvi zviri kuvakanganisa kutsvaga rutsigiro iko kwasara mazuva mashoma shoma ekuti sarudzo dzanyama vhuvhu dziitwe.
Kwikwidzi vedu makandidates edu akupiwa less than 30 days zviri unfair kuMDC izvozvo.
Izvi zvatsinirwa navaWalton Njanjasi vari kuda kukwikwidza vakamirira bato rekuwadza naWest.
Kukanganisa because hatizoni time yakakwana yekukampaina isi zvinotivhiringidza stere opane dabudziko redipa.
Gweta reZEC vatawanda kane ngoni vati vanga vasingakwanisi kutaura nevatori venhau pamusoro pezvabuda mudare vachiti vanoda kumbotanga vapira ava vari kumirira veZEC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti kuwaniswa kwemabasa pamwe nebudiriro rezvivakwa zvenyika zvinobva chete mukunge vana veZimbabwe vadyara mari dzavo munyika kwete kuchiva budiriro redzimwe nyika kana kuti kungotarisira kuhurumende. VaMunangagwa vataura mashoko aya kumusangano wakanangana nebudiriro munyaya dzekutakurwa kwezvinhu weInfrastructure Summit uyo wapinda muzuva repiri nhasi kuVictoria Falls. Pamusangano uyu pabudawo kurudziro yekuti pave nezvirongwa zvinosanganisira zvekurodzwa kwenjere dzekutakurwa kwezvinhu mukutungamira uye kumutsiridzwa kwekutakurwa kwezvinhu nezvitima. Musangano wemazuva maviri uyu wakarongwa nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu uye uri kupindwawo nenyanzvi munyaya dzekutakurwa kwezvinhu dzinobva kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachange vari pakati pevamwe vatungamiri wenyika dzemuAfrica vachapinda mumusangano wepiri wezveupfumi nekugara zvakanaka kwevanhu weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum uyo uchaitwa kwemazuva maviri kuSt Petersburg kuRussia mukupera kwemwedzi uno. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika razivisa kuburikidza negwaro kuvatori venhau kuti vaMunangagwa vachaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava pamwe nevamwe vakuru muhurumende. Musangano wekutanga wakaitirwa muSochi kuRussia kwakare muna 2019. Uyu musangano uri kuuyawo mwedzi mishoma America yabvawo kuita musangano wayo nenyika dzemuAfrica weUS Africa Summit. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha.
Ukokwa kwapresident Munangagwa kuti vainge vachienda kuRussia kumusangano weRussia neAfrica Economic and Humanitarian Forum kunenge kunoratidza ukama hushamwari nohusahwira hweZimbabwe neRussia hwakabvira makare kare enguva yehondo yechimurenga. Saka kubvira 1980 ukama uhu hwainge huchisimbiswa kunzira dzakasiyana siyana kunoratidza ushamwari noukama nohusahwira hwenyika yeZimbabwe neRussia.
Iwo musangano weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum wakakosha zvakadi.
Uyu musangano wakakosha chaizvo mukudyidzana kweZimbabwe neRussia kunyanya nguva dzino Russia iri pakati pehondo neUkraine. Ukraine ichinge ichisapotwa naana America neshamwari dzayo dzokuEurope uko, uku Russia inenge ichidawo kuzama kusimbisa ukama hwayo nenyika dzainowirira nadzo kana kuti dzayakawirira nadzo kubva kare dzakaita sana Zimbabwe nedzimwe dzomuAfrica. Saka zvinhu zvakakoshera Russia chaizvo kuti inge ichiratidza kuAmerica kuti tine shamwariwo dzedu, tine zvimwewo zvatinokwanisa kuita, misangano yatinokwanisa kuita tichiitawo makuhwa edu pamwe chete nokudyidzana kunyaya dzezveupfumi, Zimbabwe ichizenge ichiwanawo mari yokunze ichibva nokuRussia. Saka musangano wakakosha chaizvo.
Tinoonawo kuti America ine musangano wakada kufanana naiwoyu US Africa Summit.
tishona Russia yaita msangano wakadai tingati paita makwikwi era pa Professor Masocha pakati pe America ne Russia
makwikwi agara aripo makwikwi anoramba aripo pakati penyika yeAmerica nenyika yeRussia kana nenyika yeChina makwikwi okuri mamari kana okama ushamari nohusawira nenyika dzomuAfrica nokuti ndo maitirwo anoitwa nyaya dzezveupfumi kwenyika zvebusiness
vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kumasvingo nestudio 7
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Kota reAmerica rinoona nezvemari amai Janet Yellen nhasi vati Vietnam yave bandiko rakakosha mukuwaniswa kwemasemiconductor apo vapembedza kukura kwekudyidzana munyaya dzezveupfumi. Vataura mashoko aya mukushanya kwavo muHanoi nhasi. Vanorwira kuchengetedzwa kwemamiriro ekunze muKenya vari kuda kuti patorwe matanho ekurwisa dambudziko rekuwanda kwembatya dzakambopfekwa kana kuti mazitye muguta guru renyika iyi reNairobi. Vanoti mbatya dzakawanda dzakambopfekwa dziri kubva kuEurope asi nekuda kwekuti dzinenge dzisina kusimba zvikamu 50 kubva muzana zvembatya idzi zviri kuzopedzisira zvaraswa zvichikanganisa nzizi nenharaunda. Varimi vakawanda munyika vanonzi vari kuchema-chema kuti vari kunonoka kupiwa dzimwe dzemari dzavo dzechibage chavakaendesa kuGrain Marketing Board kana kuti GMB izvo zvavanoti zvichakanganisa gadziriro yavo yemwaka unouya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti mari iri kunonoka kuuya ndeiyo yavanofanirwa kubhadharwa iri mumadhora ekuAmerica inonzi inoiswa mumabhuku ekubhanga avo anoiswa mari yekunze kana kuti nostro accounts. Vachizivisa nezvekutengwa kwezvirimwa neGMB mwedzi mishoma yapfuura, gurukota rezvekurima vaEnchas Masuka vakazivisa kuti tani imwe chete yechibage ichange ichitengwa nemadhora ekuAmerica anoita $335 kana kuti $335. Pamari iyi madhora $200 kana kuti $200 inoiswa munostro account, imwe madhora $135 kana kuti $135 inobhadharwa iri mumadhora emunyika pachishandiswa mutengo wedhora rekuAmerica unenge uri pamusika wemari pazuva rainenge yabhadharwa. Varimi ava vanoti mari yemadhora emunyika vari kukurumidza kuibhadharwa asi yemadhora ekuAmerica iri kunonoka kuuya zvakanyanya. Varimi vekuChegutu vanomo Sunday ava vakaendesa matani 20 echibage kuGMB vanoti vave nemwedzi wose vasati vawana mari yavo yavanofanirwa kubhadharwa iri mumadhora ekuAmerica.
Ndakaendesa matani angu kuGMB emwedzi wapera asi kusvika pane zvino mari dzacho handisati tabhadharwa. Saka manje hatizozivi manje kuti zvichasakisa kuti pakuronga kwedu kuti tinge tichitenga mainputs nokuti zvichida angakwire ende zvingazotikanganisa pakuda kurima pamwaka unotevera.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekuHwirisha mudunhu reMashonaland East vaAmon Rusere vanoti kunonoka kubhadharwa kwemari yemadhora ekuAmerica kuchaita kuti varimi vakawanda vatadze kuita gadziro yakakwana yemwaka unouya.
Kunonoka kubhadhara kwave kuita varimi kuGMB kwakutoti vatengese chibage chavo kuvanhu vanotenga nemari iri pasi pasi asi mari yacho inenge chibhadharo ipapo ipapo.
Kunonoka kubhadharwa kwevarimi kunonzi kwave kuitawo kuti makoronyera atenge chibage nemari iri pasi. Izvo zvichaita kuti varimi vaone mari shoma pane yavanga vakatarisira. Ongororo yaitwa nestudio 7 kumatura eGMB ari mubhanget chinoi live den karoi nevhuti inoratidzawo kuti varimi vashoma vari kuendesa chibage kuGMB. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanobvumawo kuti kunonoka kubhadharwa kwevarimi mari dzavo dzose kunoita kuti vasagadzirire sezvinotarisirwa mumwaka unouya.
Kunonoka kubhadharwa kunovhiringa murimi pakuronga kutengawo zvokushandisa nenguva kuti akwanise kurima nekudyara nenguva.
Amai GT vanoti varimi vanoitawo dambudziko rekuti muripo yemari dzavanenge vakakwereta kumabhanga kana kuti invest inowedzera kana vakanonoka kudzosa zvikwereti izvi kunyange hazvo isiri mhosva yavo.
Asi murimi oramba achibhadhariswa interest nemabhengi vasingaonewo kuti murimi anenge anonokerwa kubhadharwawo neGMB.
Asi mutauriri weGMB munyika vaNixon Kanyemba vanoti vari kupa varimi mari dzavo. Vakanyemba vanoti kusvika svondo rino nechitatu vainge vabhadhara varimi mari inosvika mamiriyoni masere ane zana rezviuru zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$8.1 million uye madhora emunyika mabhiriyoni makumi maviri nematatu ane mamiriyoni matatu kana kuti $23.3 billion. Vanoti vanobhadhara varimi zvichienderana nemari yavanenge vapiwa nehurumende, asi vanovimbisa kuti panopera mwaka uno murimi wose anenge abhadharwa mari yake.
Chatoda kuzoita varimi ndechekuti GMB kubhadhara varimi zvichienderana nemari yatinenge tapiwa panguva nenguva nehurumende.
Patabvunza kuti zviri kuita sekuti varimi vashoma ndivo vari kuendesa chibage kuGMB, vakanyemba vanoti vanga vasina mafigiri ehuwandu hwechibage chainge chaendeswa kuGMB nguva ino gore rapera, asi vanoti pari zvino vatenga chibage chinosvika mametric makumi mana ematani munyika.
Then chiri chibage kusvika nezuro 19 July tatambira 40,000 756 metric tons.
Vamwe varimi vanoti havasi kuendesa chibage chavo kuGMB nekukurumidza sezvo chichiri chinyoro nekuti vakachikohwa nekukurumidza nekutyira kuti chinobiwa. Vakanyemba vakurudzira varimi kuti vaende nechibage chishoma kana kuti sambo kuGMB kuti chinotariswa unyoro hwachinenge chinahwo kana kuti moisture content vasati vaenda nacho chose kunotengesa. GMB inoti haisati yave neuwandu hwechibage chairi kutarisira kubva kuvarimi gore rino, asi hurumende yakazivisa muna Chivabvu kuti yaitarisira kuwana matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu echibage kana kuti 2.3 miliyoni tani. Hurumende yakabvisawo mutemo waimanikidza varimi kutengesa zvirimwa zvavo kusanganisira chibage kuGMB chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo iWomen's World Cup Finals 2023. Chikwata chenhabvu chemadzimai chekuNigeria cheSuper Falcons chaita mangange 0-0 neCanada mumutambo wacho wekutanga mugungano reGroup B kumakwikwi e-2023 FIFA Women's World Cup mumutambo watambirwa kuMelbourne muAustralia. Mune mimwe mitambo, Spain yarakasha Croatia dzinodzokorora yarakasha Costa Rica 3-0 mumutambo watambirwa munhandare yeWellington Regional kuNew Zealand. Switzerland yarovawo Philippines 2-0 mune mumwe mutambo wanga uri munhandare yeDunedin muNew Zealand makare. Zvimwe zvikwata zvekuAfrica zvinoti Zambia neSouth Africa neMorocco hazvisati zvatamba mitambo yazvo yekutanga. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukure nemuimbi wechidiki achiri kusimukira anorova musambo wechimanje manje weAmapiano Crispin Tandazo Sivanda uyo anoimba ari kuGhana. Ngatinzwe achitsanangura muhurukure yaaita naIvan Zininga weStudio 7. Yeah,
confusion. Temptation is knocking on my door.
Hi, Zitarangu and Dinazi Crispin Sanders Spanda. I was born to Kublai, the end of Harare, Kwai School, no Tizai Koko.
No Magazi, the old Shona Bicha.
Eh, no, Kupata chaka tiswa shona mchana.
Kuzema gitare zaka tanga rini.
Zaka tanga gitare kutara mchana. Zaka tanga around 2016.
Mamuni makure mangana.
2016.
Saka wabereki waiti kudi mkomana chitanga kurova magitare haine 16.
Kwa wanga singa fari na zi. Wanga singa di kutindi indi kuhite zi. Waida kutindi mabuku chichi. Your music is as dry. Chimbo is super size.
Saka zvakazo famba sei kuti muchizonyatso tanga kurova tanzwa kuti makugana nenyaya dzemanzi.
Saka nyaya iripo ndekuti my main reason kuti ndiye kugana kunoku. I was coming to help my father. I know it as art culture. Saka ndakauya for that main reason. Then kunoku somehow I got entangled nenyaya dzemusic kids. So I remember there was one time where Ndarenda na mjara wangu kuno shanda somewhere on a certain project. Saka munhu wacho anga achiridza ngoma inotaura naye mbichana kuti o mdara ndorowawo ngoma mbichana achimboteererai mangoma angu ndiudze kuti aufa.
Ndopa zvakatangira
ipapo.
Vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Vari kuifarira stereo. The reception is actually good.
Saka munoimba nechirudzi chipi manje kugano?
Ndaida kuti vanhu vakawanda kugana kuno kunzvimbo inimbo try kugadza fan base kuno kugana. Saka I challenge myself kutry kutaura language yavo so that they can relate more and everything. So now I tried that and they're really responding well to it.
Vanokutera iwo vanoda kunzwa mimhanzi yenyu nevasati vakukuzivai vanoda kukuzivai vanokuwanai kupi?
Vanongona kuma social handles on Instagram. Vanongona kunifollow up at crispin_music. Then on TikTok also my name is Crispin Tandazuswanda. You can find me there too as well.
Saka kari kunetsa kanonzi chiko zvinezvi? Kari kupisa ndanzwa kuti mune kamuri kubura izvezvi.
Pane kawani kandiri kudropa mangwana. Song yacho inonzi Happiness. Inongotaura nokuti like chingoita be happy. Yeah, as an African, I got a problem. Find a question, or you will solve them. My God save me from Osama Mandem. Enjoyment of my national anthem. Money, jolly, jolly. The world don't come confused. Happiness season, happiness season. Money, jolly, jolly. The world today break a ocean. Happiness season, happiness season. Yeah, I do some things my way. My vibe, they flow some way. Killing my vibe, no way. Yeah. Money, money, money. Yeah, you see me zombie telling me these stories. Started working for 30 days, the pressure rising day. We just want to.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Happiness kaburwa ku Accra ku Ghana uko nechikomana cheku Zimbabwe Crispin Tandazo Swanda angachitaurawo parunhare ari ku Accra ku Ghana kwakare na Ivan Zininga we Studio 7. Musa kanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. maniro ano apo tiri kutarisa nezvekutsvagwa kwerutsigiro nevari kupinda musarudzo dzegore rino pamwe nemhirizhonga inonzi iri kukwira pamberi pesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezano PF vopomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga munyika. Asi vebato rezano PF vanoti havanei nezviitiko zvose zvemhirizhonga dzinonzi dziri kuitika. Dare High Court rati zvakakosha kuti nyaya dzese dzine chekuita nesarudzo dzipedzwe kumatare nekukurumidza. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mwina Praxidis Jeremiah.